Mapisarema chitsauko chemakumi maviri nembiri. Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko? Sei muri kure zvakadai nokundiponesa, kure zvakadai namashoko okugomera kwangu? Haiwa Mwari wangu, ndinodanidzira masikati asi hamundipinduri, nousiku uye handinyarari, asi imi makagadzwa saiye mutsvene. Ndimi rumbidzo yaIsraeri. Madzibaba edu akavimba nemi, vakavimba uye mukavarwira. Vakachema kwamuri vakaponeswa, vakavimba nemi uye havana kunyadziswa. Asi ini ndiri honye, kwete munhu, ndinozvidzwa navanhu uye ndinoshorwa namarudzi. Vose vanondiona vanondiseka, vanoshamisa miromo yavo vachindituka, vachidzungudza misoro yavo vachiti, anovimba naJehovha. Jehovha ngaamununure, ngaamuponese sezvo achimufarira. Asi ndimi makandibudisa mudumbu mukaita kuti ndivimbe nemi ndichiri pachipfuva chamai vangu. Kubva pakuzvarwa kwangu ndakaiswa kwamuri, kubva mudumbu ramai vangu makanga muchingova Mwari wangu. Regai kuva kure neni, nokuti dambudziko riri pedyo uye hakuna angabatsira. Hando zhinji dzakandikomba, hando dzine simba dzeBhashani dzakandipoteredza. Shumba dzinoomba dzichibvambura nyama, dzinondishamira miromo yadzo. Ndadururwa semvura uye mapfupa angu ose abva asvodogoka. Mwoyo wangu washanduka ukava namo, wanyunguduka mukati mangu. Simba rangu raoma sechaenga, uye rurimi rwangu runonamatira kumusoro kwomuromo wangu. Munondiradzika muguruva rorufu. Imbwa dzakandikomba, boka ravanhu vakaipa rakandipoteredza. Vakabvoora maoko angu netsoka dzangu. Ndinokwanisa kuverenga mapfupa angu ose. Vanhu vanondinanʼanidza uye vanofarira kutambudzika kwangu. Vanogovana nguo dzangu pakati pavo uye vanokanda mijeya nokuda kwenguo yangu. Asi imi Jehovha, regai kuva kure neni, imi simba rangu. Kurumidzai kundibatsira, rwirai upenyu hwangu pamunondo, ihwo upenyu hwangu hunokosha kubva pasimba rembwa. Ndinunurei pamuromo weshumba, ndiponesei panyanga dzenyati. Ndichaparidza zita renyu kuhama dzangu, ndichakurumbidzai paungano. Imi munotya Jehovha, murumbidzei, imi mose zvizvarwa zvaJakobho. Mukudzei, mutyei, imi mose zvizvarwa zvaIsraeri, nokuti hakuna kuzvidza kana kusema chibayiro chaiye akatambudzwa. Haana kumunwa nzira chiso chake, asi akanzwa kuchemera kwake rubatsiro. Kwamuri ndiko kunobva dingindira rerumbidzo yangu paungano huru. Ndichazadzisa mhiko dzangu pamberi pavanokutyai. Varombo vachadya uye vaguguta, vanotsvaga Jehovha vachamurumbidza. Mwoyo yenyu ngairarame nokusingaperi. Migumo yose yenyika icharangarira igodzokera kuna Jehovha, uye mhuri dzendudzi dzose dzichapfugama pamberi pake. Nokuti ushe ndohwaJehovha, uye anotonga pamusoro pendudzi. Vapfumi vose venyika vachadya uye vachamunamata. Vose vanoburukira muguruva vachipfugama pamberi pake, navose vasingagoni kuzviraramisa. Vana vake vachamushumira. Zvizvarwa zvinotevera zvichaudzwa nezvaIshe. Vachaparidza kururama kwake kuvanhu vasati vaberekwa, nokuti akazviita.